manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoiziri muchirongwa chedu chanhasi. Dora reZimbabwe Gold roramba richishaya simba vakawanda vachitiwo havasisina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Ii ndiyo mimwe msure inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dora itsva richangobva mukuparurwa neReserve Bank of Zimbabwe reZimbabwe Gold kana kuti ZIG riri kuramba richishaya simba pamusika wemukoto vakawanda vachitiwo havachina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari kutenderera matunhu ose uye nhasi vanga vari kuBulawayo uko vanga vachikurudzira vanhu kuti rwendo rwuno bhanga ravo riri kuda kuti rinyatsonzwisise matambudziko avo vachivavimbisa kuti dora idzva iri kana kuti ZIG rinenge rakasimba sezvo richinge rakatsigirwa negoridhe. Asi pamusika wemukoto zvinonzi dora rimwe chete rekuAmerica ranga richitenga maZIG anosvika iwo 23 kuchitiwo kumusika wekumabhanga yanga iri $1 pamaZIG anosvika iwo 13 kana kuti 13. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano tikatangawo nekuvabvunza kuti sei vanhu vasina chivimbo nebhanga reRBZ.
Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo inopuwa mhosva hombe pakukuruza simba kwemari yenyika kwemakore afamba akusvika 26 kubva 1997 kusvika pari zvino. Saka ndiwo anoprinda mari yakawanda, ndiwo anotovimbisa kuti mari iyi yasimba yobva yatadza kusimba tobva tarasikirwa nemari yedu. Ngachizipiri ndechekuti tinoona kuti kubuda kwemari dzenyika zvisiri pamutemo kuenda kunze kwenyika even including gold Reserve Bank inopomerwa mhosva zvakare. Ndofunga makaona mazuva mairi apfuura apa vamuchangu vakatotaura kuti Reserve Bank yabatsira magold akawanda kuenda kuArab countries. Chokupedzisira ndechekuti kunyange gold ravari kuti vanaro pari zvino kusupporta local currency, vanhu vazhinji vari kubvunza kuti sei imwe 1.1 ton yegold yakachengetwa kunze kwenyika. Iro riri bank redu rinofanira kutenda kuti ndiro rine simba necapacity kuchengeta mari yedu.
Kuri kuti ndimi chipangamazano chava Mushayavanhu, mungavaudza kuti kudii kuti vanhu vave nechivimbo nebhanga ravo here?
Vamushayavanhu zvokutanga ndichikuti vanofanira kuita munhu wevanhu. Vamangudya vakanga vari munhu wevanhu, vaitadza zvavo zvaizokuda zvitaitarisira. Asi kana ini maitaura navo taitaura navo kana mumaworkshop kana vachitaura vainzwa kuti vane nkamwe yake kuda kuteerera zvatinotaura. Manje ava vamushayavanhu ava vanoratidza kuti vane simba rakawanda ende havadi kuzwa kuteerera vanhu, vanoti girivaini mandiri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi mana nemana yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Asi munyika amuna kuwirirana pazuva iri, vamwe vachiti izuva rakakosha, ukuwo vamwe vachiti hapana chekupemberera. Mutore wenhau Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kwamurambinda B High School kubwera kumanikaland uko kuri kuitirwa mhemberero huru dzekuwana kuzvitonga kuzere idzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nasi vaitira vana mabiko pachikoro chemurambinda B apa. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanira kuziva kuti vanofanira kuve nechekuita nekuvakwa kwenyika. Asi vachinyorawo padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati mhemberero hadzifaniri kuve dzevashoma, vamwe vachinonga svosve nemuromo. Izvi zvatsinirwa nevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaive nhengo yeZanla High Command vachizivikanwa nezita rekuti Paka Chipoyera.
Zvinonakidza fani nemakore makumi mana nemana nyika yasununguka kubva kumaBritish. Ruzungukoro ndozve zvimwe zvataida, asi pane zvisingataurwi kuti zvimwe zvezvataida ndoinonzi demokirasi iya yaitaurwa ichinzi one man one vote, kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake.
Studio 7 yaedza kubata mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa nemukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira, asi vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi vanomiririra zanu PF kubikita South mudare reparamende vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvekupemberera.
Zuva ramangwana izuva ratiri kucherechedza nekupemberera makore makumi mana nemana tawana kuzvitonga kuzere. Saka zuva iri rinoreva kuti tava nyika ine bumbiro romutemo waro pachezvaro wakagadzirwa nevanhu vemuZimbabwe vachivavarira kuti zvido zvavo sevanhu zvinge zvichiremekedzwa.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hapana chekupemberera.
Hatina kumira pakanaka, inguva yekufungisisa. Kubva patakawana rusununguko rwenyika tadzokera kumashure, patakaenda kuhondo tirira rusununguko taida nhau yekuti muZimbabwe muite one man one vote, muZimbabwe vanhu vange vaine vhu vepfuma yenyika yavo vaite guta ruzhinji munyika. Asi taura kudai so Zimbabwe haina guta ruzhinji, ruzhinji ruri panzara, vanhu havana kuwana pfuma yenyika yavo iri kudyiwa nevashoma.
Izvi zvatsinwa nemutauriri webato reMDC vaLloyd Damba avo vanoti kutambisa nguva uku.
Pana chitsva chatingakwanisa kupemberera nekuti mukatarisa kuti zvitaa pakati peutsvapwa futi nemachina vachitora upfumi hwedu, Zimbabwe ndiyona risina basa kunyange dai vakaedza. Zvakarwirwa nemagandanga nevabereki vachifidha nana Chigwibe nana Mujibha hapana chakabuda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzare Stabile Dewa vanoti vari kupemberera zvavo semadzimai asi havasati vawana rusununguko ruzere.
Mafigures edu emadzimai ari muleadership ari kutodzokera kumashure muparliament. Madzimai nemaconstituencies they are only 10% out of 210 ma constituencies. Saka zvisiri izvo zvakarwiwa nevakadzi vakabatanawo nevarume vachinorwa hondo yechimurenga. Vaidawo kusumudzirwa kwemadzimai, vakadzi vangani vane access kumafarms, vane access kumamines, vari kubatawo zvicherwa, vashoma zvikuru. Izvo zviri kuratidza kuti hatisati tanyatsosvika pakuzvitonga kuzere nekuti madzimai achiri kusara kumashure.
Zvichakadaro vamunangagwa varegererawo vanhu vakawanda vange vari mumajeri senzira yekupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ivans Zininga, Washington DC.
Zvichakadaro mapurisa ari kuyambirawo vanhu kuti vangwarire njodzi mumigwagwa pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere ramangwana iri. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath, avo vatiwo vanhu vari kufamba nemabhazi vari kushushikanawo nenyaya yekuti havasi kupiwa chenji dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Isu sesangano rePassengers Association of Zimbabwe tirikukurudzira vatyairi kuti vasamhanya vafambe pore pore pamugwagwa. Kana vachinge vanyita ngavatore pevhu vazororewo yavachimira mvura vozosumudzira rwindo. vasatyaire vakanita uye zvakare tichivakurudzira kuti vasatore zvinodhakwa kana vari pamugwagwa zvine njodzi zvikuru zvinokuti munhu anozogona kuzorara achityaira motikari zvinozokonzera njodzi uye zvakare tichikukurudzira vatyairi vedu kuti vakoshese upenyu hwevanhu vavakatakura neupenyu hwavo nekuti vakakoshera futi mhuri yavo nekuti ivo vanoreretewo mhuri saka tikuti vakoshese upenyu chekutanga
tinoona vazhinji vari kuchema chema ivo vachiti havasi kuwana chenji pavanenge vakwira michovha nezvimwewo zvamira sei pari zvino uye zvezvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite
ichokwadi zvikuru takaita ongororo takaona kuti vanhu vazhinji vari kutambura zvikuru vari kubatirwa nevanhu vemakombi nekuti hapana yatikuti chenji inokwanisa kunge vachipiwa vamwe vari kuzopuhwa zvinwiwa zvidyiwa tichingokurudzira dai hurumende yakurumbisa kuisa mari yemaziri mazigiwi kuti vanhu vakwanise kunge vachione chenji muchibvai
avo vanga vari mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura nhama Velas Muhlanganya uye vestudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vaparura gwaro rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi nhasi zvotyirwa nevamwe kuti zvichaomesera zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro munyika iyi. Asi vaMotsoaledi vati gwaro ravo iri riri kutsigirwa nezvizvarwa zvenyika yavo zvakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Tinashe Munyarari vanodzidzisa paRhodes University.
Wanga vachitaura zvinyaya dzekuti vanoda kubvisa mutemo wa1957 werefugee convention newa1967 weUN refugee protocol vachiti mitemo iyi haisisiri relevant South Africa pakuti South Africa haina maresources anokwanisa kusapota maconvention iyayo. Panyaya yecitizenship mutemo wecitizenship unofanira kubatanidzwa nezvekuti citizenship immigration refugee protection zvinofanira kubatanidzwa and citizenship inofanira kupiwa zviri pamutemo. Panofanira kuva neregister rinozeiwa neparamende rekuti vanonga vachida kuona kuti vanhu vangano vapiwa citizenship and department ravo vanga vachiti iwo home affairs haitozivi kuti vanhu vangani vari muSouth Africa vakapinda zvisiri pamutemo.
Saka tichitarisa zvavari kutaura izvi zvingakanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuenda kuSouth Africa uko kungava kupotera kana kunotsvaga mabasa?
Zvinokanganisa nekuti mapepa kutaura sezviri kuitika pari zvino mapepa haasi kubuda zvekumhanya chaizvo. Nyango ukada kutsvaga asylum chai chai haisi kubuda any pepa rauri kuapplya izvozvizvi harisi kubuda hapana kana mapemiti ari kumbobuda izvozvizvi. So tiri kutoona kuti kuenda mberi zvinhu zvichatoramba zvichitooma pakuti zvidhirazvo zvezimbabwe zvichashaya mapepa zvinoda kuti zvishande muSouth Africa.
Totarisawo nguva yazviri kuitwa vamwe vari kuti zvinogona kunge zvaananganawo nesarudzo dziri kuitwa idzi chingava chokwadi here?
Takatarisa zvaisoitika mumashure munguva yesarudzo ANC tinongoiona ichitaka kuomesa mitemo yeimmigration and immigration ndo yavanonyanya kubata stereki nekuti mamwe mapata anonge achitaura nezvazvo kuti munomapinda maforena maforena awanda chichi saka vanofanira kutotaura nezvazvo kuti mamwe mapati anyarare so vanenge vachizviitira kutsvaga magotsi kazhinji kacho.
Dr. Tinashe Munyarari vari paRhodes University vanga vachitaura vari varunare kuSouth Africa. Vanomirira vakare mara musangano African Union kana kuti Disability Ambassador Vanyasha Nau vanoti kuumbwa kwechigaro chemiririri wevakare mara muAU pamwe nekudomwa kwavo semiririri wevanhu ava kwave kubatsira zvikuru mukugadzirisa mamwe matambudziko avanga vachitarisana navo sezvo hurumende dzemuAfrica dzave kutarisirwawo kuteerera mamwe mazano avanodzipa. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Kuti zviro zvashanduka zvakanyanya kubvira pavakadomwa saAfrican Union Disability Ambassador muna 2019.
Chigaro chisati chavepo zvairima. Takamboedza nepose patogona asi zvairima kuti tinge tichisvitsa zvichimo zvino. Asi kana izvi zvanyore, inga mukutambirwa kwedu vanhu vakangoziva kuti ambassador vasvika vafano mhanywa.
Vanoti kunyangwe hazvo zvirongwa zvavo zvakambovhiringidzwa nedenda recovid-19, pari zvino vari kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vakaremara munyaya dzekodzero, mitambo, kusanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe.
Provinzi yekai tine vanhu vanodarika 50 vanga vachibenefita mumaprograms achikuita maexchange programs yaya vachivaone exposure kuti mabasa vanoita zvezvizivikanwe tichivabatsira kutsvaga mapartners, kutsvaga vanhu vanovabatsira kumaketa kune zvinhu.
Vanoti kunyange vari kufara kuti hurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika dziri mugungano reAU dzave kuteerera mazano avo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvakaita sekupa mari yekuti zvirongwa zvakaita seNational Disability Policy zvitevedzwe. Vanotiwo uwandu hwevamiririri vevakare mara hunofanira kuwedzerwa mudare reparamende, makanzuru nemasangano akaita seSADC neAfrican Union. Vanhau vati pari zvino vari kunyora gwaro rine zvinhu zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe iro vachatura kumusangano wevatungamiriri vemuAfrica. Mumwe anoita zvemitambo yakaita sewheelchair racing, basketball nesitting volleyball kunyangwe akaremara Molini Majoni anoti
takasarira zvakanyanya kumaprogram mazhinji takuwana kuti tichidainzwawo kumaworkshop tichiudzwawo zviri kuitika munyika.
Asi anotiwo pachine zvakawanda zvinoda kuti zviitwe nehurumende neAfrican Union.
Ini ndinoda hangu kutaura in terms of sporting iyoyo kuti hatina maequipments. Hurumende yatibatsira kana maNGOs vatibatsira nemaequipments ekushandisa mawheelchair iwayo esport anodhura.
Mumwewo anotamba mitambo yakaita sewheelchair basketball akaremarawo amai Gladys Masembura vanoti vanofara chose kuti AU ichishanda nehurumende yave kuvapinza muzvirongwa zvavaisiwa kare zvakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze.
Isusu sevanhu vane disability climate change taingoiziva generally kuti kunze kuri kungochinja mamiriro ekunze ari kungoshanduka not knowing kuti kune maeffects nemacauses anenge achikonzereswa.
Mukuru anoona nezvakare marambadzi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti kuveko kwavanhau kuAU kwakakoshera nyika.
Nekuti vanenge vachifambidza basa rinoti batanidza yatinoti unity ya tichibatana senyika dziri muAfrica mukukurukura nezvekugarisana kwevanhu vakaremara. Gadzikana kwavo well-being of persons with disabilities zvakare nekushanda pamwe chete kwenyika dzemuAfrica.
Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti
dambudziko riripo ratinoona nderekuti hapana link iripo pakati pehurumende, vamiririri nevanhu vakaremara vacho mune dzinyika dzakasiyana siyana.
Vanhu vakaremara zvikamu 15 zvevanhu vose munyika. United Nations inotiwo muAfrica yese mune vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere 80 miliyoni vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weLibya kuUnited Nations vaAbdulaye Barlithi vasiya basa vachitsutsumwa nekuti vatungamiri venyika yavo havana kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Vange vari pabasa iri kwemwedzi 10 nemisere. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yavaPercy Stole vanobva kuChiredzi kumasvingo asi pari zvino vari kugara kuSoshanguve kuSouth Africa. vastole vakaitwa operation pachipatara che Dr. George Mukari Academic Hospital. Apo vakasiya chikwereti chemari inosvika 99,000 rand. Izvo zvave kuita kuti vatadze kudzokera zvakare pachipatara ichi kunotariswa operation yavo. Nekuda kweizvi vastole vave kurwara vari kumba vachishaya mari yekutenga mapiritsi nemishonga. Vanoti vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvabata panhamba dzavo dzinoti +27 643 394 191. Ngatinzwe hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Last time ndakaenda kuchipatara. Ndienda kuchipatara ndibva vandito operation pachest pamoyo apa. Saka ndibva vatanga kuti drena ropa ranga riri mangwa chipiko moyo wangu wazarirwa neropa. Ropa racho ragwamba futi. Saka ndiranga vachidrena. Wakupedza kudrena afunga vakaita ma 4 days vachidrena ropa racho. Wakupedza kudrena kavakaita ndipo vakazobva vonditi hapa dhuze kubuda kachifaisi ndobva ndabuda. Handina kubuda hangu kuenda kushaya ndakani kurimo mukati umomo ndobva vazonditi rechi7 ndipo vakazonditi discharge ndobva ndabuda. So kubuda kwandakaita ndakazoti ndakudzoka vangu nditi ndidzoke kucheck up. Ndobva ndadzoka kucheck up. Kudzoka kucheck up kuya kuya ndobva vati vari kuda mari 99,544.
Iri chi US dollar iri kana kuti rand kana Zimbabwe dollar?
Rand. So ndobva ndatarisa ini handina kana rand, handisi kutomboshanda ipapo. Ndakatongobva kumusha kusekuti kudhara. Saka ndoda kutombozama kuti vefamily vandipe mari, vabva vandipa mari. So haina kusvika kose ukoko. Ndakangozvina nyanari nayo kutosvika ukoko nanhasi vakanditorera mapepa ndobva ndadii ndadzoka. Kumbara nasi ndiripo amba ndatoda mapiritsi pamwe ndokwanisa kuenda kuhospital. Hospital inokwanisa kuona ndibvunza bvunza zvakawanda. Ndoda futi chii maasilamu chiichi.
Saka chipatara chamaa maenda kwamakaitwa operation chipatara chehurumende here, chekanzuro here kana chipatara chakazvimirira inganzi private?
Ya, lakati time chipatara yandaenda chiprivate. Nani chida ndobvunza ndikuti ndikwanise kuona mapiritsi. So pakusvika ndokubva ndabvunza vakati azotoda chipatara zvinofanira kuti uende kuhospital. Ndobva ndaisoko ranguwa. Vakinda ranguwa ndobva ndakanosangana neoperation chiishi. Ndiripa kuzobuda apa kuzochajiwa mari dzose.
Saka operation yakapora here zvokuti mama akudzokera kucheck up kana kuti isitori ronda risati rapora rinoda kunge richitotariswa?
Saizvo zvizvi riri kurwadzira mukati. Riri kurwadzira mukati so kuti ndotofamba as a big problem. Handikwanisi.
Saka iye zvino izvi muri kuwana mishonga here kana mapiritsi zvokuti muri kumboshandisawo kuti marwadzo adzikire?
Mapiritsi ndikutoashayiwa ndikuenda kumashops maybe kana ndine chimari. So now I don't have money, handina mari.
Tinonzwa kuti muri kuchemawo kuwana veZimbabwe kuti vakubatsirei. Rubatsiro rupi rwamuri kutarisira kuwana veZimbabwe?
Kuti unonga akwanisawo ndireupa unongobudisawo paanapo ndinobve ndingakwanisa kubatsirika.
Asi chishuo chenyu ndechekuti mukwanise kuunganidza mari inoita 99,500 rand.
Mari iyoyoyo ndingaita makore ndisinambobvira ndaiunganidza since from ndichikura handisati ndakamboiunganidza. Ndisingazivi zvangu kuti hana Mwari achida maybe ndichirarama zvinokwanisa kuitika. Mara hei, pakakura pakareba pano parefu.
Saka iye zvino muri kugara sei muSouth Africa? Muri kuchengetwa nehama here kana mukuzvigarira pachezvenyu?
Iko zvino ndiuchengetwa nehama. Ndiuchengetwa nehama ndotochemari dandaitoona mari ndiende zvangu kumusha.
Saka kuti muende kumusha munoda mari yekushandisa?
Ekuenda kumusha ndakangowana yekukwira chete kuti ndiende kumusha beta nekunobhadhara pabhodha. Ndokuenda zvangu kumusha.
Saka mune mhuri here mudzimai nevana?
Vana vari kuZimbabwe, vari kuZimbabwe.
Ava vangu vari chizvarwa cheZimbabwe vapesistole vachitaura vari parunare kusocial nguve muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reSenate riri kusangana kuti rizeye nyaya yekuda kumanikidza kusiya basa gurukota rezvemukati menyika yeAmerica vaAleandro Mayorkas, avo vari kupomerwa mhosva yekusateedzera mutemo. nekusa torera matano vari kupinda pamuganhu weAmerica neMexico vachitsvaga upoteri muAmerica. Katinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande nevanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Maonera angu vapoteri vari munyika yeAmerica vanobatwa zvakanaka, asi kuti kune mhando dzakasiyana siyana dzavapoteri. Kuna vapoteri vari pamutemo, kozoti vamwe vanosenerera zvisiri pamutemo vongoda kugara vari zvinyawo zvisina mapepa zvisiri pachirungu yatinoti documented. Zvinozosiyanawo ipapo. Saka ndakangotarisa hangu somunhuwo wenyama, tinoona hangu sokuti kana uri mupoteri muAmerica unobatwa zvakanaka kana usina zvimwewo zvauri kutsvagawo zvakaita.
Mungati hurumende yeAmerica iri kuchengeta migani yayo zvakakwana here?
Ini ndinoona sokuti hurumende inoedza painogona napo kuchengetedza migano, nokuti ine atinoti maborder security agencies anotoona kuti basa ravo ndiro kuchengetedza migani iwayayi. Saka ndinoona kuti vari kuita basa ravo, asiwo kune zvine zviriko atingati machallenges anogona kukonzerwa nokuwanda uwandu hwevanhu hunenge huchida kupinda kune mamwe matunhu achida kupinda muAmerica. Ndo hungazovhiringidza kufamba zvakanaka kana kuchengeta kwakanaka kwamaborder iwaya nemaborder security agencies. Asi mukuona kwangu vanga vachizama chose kuchengetedza zvakanaka.
Munofungei pamusoro pemhosva iri kupfumirwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaAlejandro Mayorkas dzekuti havasi kuita basa ravo zvakakwana?
Gurukota rekuchengetedzwa kwenyika riri kupomerwa mhosva dzokuti havasi kuita basa zvakanaka, asi mhosva dzachona dzinenge dzichida kuti dzinyatsovhenekwa zvichienderana nebumbiriro remutemo, pachinongedzwa kuti apa bumbiriro remutemo rinoti zvakati, iro gurukota kota rakundikana pakati. Kana tikangotarisa tichingoita generalization hazvinyanyi kubatsira.
Tine urombo vateereri avo vanga vari Dr. Gwekwerere vachitaura vari parunare kuFlorida naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kunemi vateereri muchirudza zvamunofunga.
Nai Chris, nai Chris mutsvangwa, uri kutsvaga basa here? Tinoziva kuti vene akakutandanisa, saka urido kuti iwewe uchigovere chikafu here? Kutanga riini? ZANU-PF ibato rezvematongerwo enyika, zvinongoitawo kunge mune mapato mamwe arimo munomu. Moda kuti muite zvamunoita papfumvudza? Kana maNGO munenge mava kuti ndeamunangagwa, chikafu ndechaamunangagwa? Kwete, kwete. Ngachingopiwa nevanhu vari mpasha wavanhu vasingatarise kuti wabvepi. Zviri kuitika izvozvi zvokuti vanhu vanoungana, vanhu vonzi ningi ngaapinde, ningi ngaapinde, ndizvozvo. Asi chemusikaoni muchiti imimi muchatonga kusvika dhongi rame renyanga, kusaona kwamuri kuita kuti hamusina kana 20% yesupport yepopulation yeZimbabwe.
Ndiri kudawo kuti mundisitsire mashoko angu kune icho zvipangamazano chaivo vereserve bank avo vakauyavo mazuva ano nenhemavo dzavo nyowani. Isu taneta nenhema dzemari yenyika iyoyi, takambonyudzigwa mapenjeni evarume vedu achifuma achingoiya isisiri mari, iya isisiri mari nemapepa iwaya. Hatina kupusa vana vamuri kungogadza ipapa muchiti magavhene mabhenki vakanga vasikwa here 2007 and 2008, mari dzichiti kuseni kune imwe mari, masikati kune imwe mari. Hatina chatichavimba. Imiwo hurumende itambireiwo mari iyoyo kumapasipoti, kudzimota dzinopinda apa, kudhiziri, zvese zvinotambiraiwo tigoivimba.
Pastudio 7 nevarume ndibatsireiwo. Kana imi muchibudisa mari muchiti kwai iri ine simba kukunda randi, musingaidi kumapasipoti, musingaidi pakubhadhara juti, musingaidi pane zvimwe zvinhu munyika menyu, motiudza kuti mari iyoyo ine value. Imi zvimwe zvinhu zvamunoita zvonyadzisa, kunyadzisa chaichero mbavha iri museri megwenzi inoseka. Muri kutichaja mari dzekune dzimwe nyika munyika menyu muchiti magadzirisa mari inoda kuti irisetle nyika kuti zvimire zvakanaka. Zvinhu zvenyu zvakadhakwa kudhakwa zvapekupedzisira. Mazviwa gadzirisai unhu wenyu, haiiti irashei.
Ndi zvangu zvendiri kuda kutaura ndizvokuti hurumende ZANU-PF ngaive serious nemachina. MaChina ari kufenga nyika yedu pasapo. Taasuspend, tinoguma taapa suspend takango.
Aiwa tinotenda vatereri asidzo ipfungwa dzevatereri kwete dzedu isu veStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichitaura nenyaya yezvekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika mangwana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina tunga milinkomo munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kumabasa 2024 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
into ezadingakala ukuthi phezu kokukhuluma lokho akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende yena ngokwakhe ngeyokuqala ofanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe elereserve bank of Zimbabwe umnumzana John Mushaba namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiki.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho le izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uthi iningi lezizalwane zakulelo lizwe selamukele inyathelo likahulumende lokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe. Solusedale lesenethi udaba lwesicelo sebandla lama-Republicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya axotshe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe elereserve bank of Zimbabwe umnumzana John Mushaba namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu jikelele ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiki. Yona athi ilohlonzi lanxa nje limali iqhubeka igugudeka emkambo wensitha. Umshaba wethu leyamazwi la emhlanganweni awenze labo somabhizimusi kobulawayo namuhla okubachazisela okunengi ngalimali yona athi izaqala ukutholakala mhla ka 30 kulinyanga. Lanxa umshaba wetshele uZulu ekwethuleni limali kumaviki amabili edluleyo ukuthi idola leMelika elilodwa lilingana lamaziki alichumi lantathu 1:13.5 emkambo wensitha sikhuluma nje idola leMelika elilodwa libikwa selithengwa ngamaziki edlula amachumi amabili. Kodwa umshaba no uthi abathenga lokuthengisa imali emkambo wensitha bazaswela umsebenzi nje maduze ngoba iziki kuyimali ezaletha ukuhlaliseka kwezenotho. Amazwi yakhe aza ngesikhathi inhlanganiso ye-IMF iyazise namuhla ukuthi umnotho weZimbabwe uzakhula ngesilinganiso sokuthathu kuphela ekhulwini i-3.2% lonyaka. Nyakenye ukhule nge-5.3%. Umshabano ulandule amazwi esikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mutswangwa awukuthi kule golide lelizwe elatshontshwa ebhanga elikhulu lelizwe eminyakeni edluleyo esithi lawo ngamanga aluhlaza. Ukuhlaziya amazwi kamshabano sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi usibalukhulu we-Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenzise imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiZiG. Kodwa ke kayisuye ukuqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. Yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo 2000 zonke imali ebezilokhu zitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efaneleyo igcine ingasebenza ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto, kabasathembi nje kuphela ukukhuluma. Into ezadingakala yikuthi phezu kokukhuluma lokho akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende na ngokwakhe ngiyokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle. Kume lokho kokubiza imali yangaphandle kokufuna imali yangaphandle ebantwini, abonise ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali. Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela ezizakupha ithemba ebantwini, ukukhuluma kuphela akwanelanga.
Uthi njalo umshabano umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje, uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola leMelika. Ubona kusenzeka yini lokho?
Okuza kuceda umkambo omnyama isiko ukukhuluma ikwenza. Okuza kuceda umkambo omnyama ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki, abantu lapho beyidinga. Angene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo siyathengisa inkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele, njengalokho kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona. Okuza kuceda umkambo omnyama ikuqeda i-corruption esuka phezulu khonalo, ngoba umkambo omnyama usuthintinje ngemali ezisuka khona lephezulu kulabo ababusayo. Okuza kuceda umkambo omnyama ukuthi imali ithembakale ithenge ngendlela efaneleyo, ngokuba abantu babesuka besiyathenga umkambo omnyama hayi ngoba bethanda kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu. Ngakho ke lokho nxa ngabe iZiG ingatshintshanga ifana lemali ezivulileyo, umkambo omnyama uzakhuthala ukukhule ube banzi.
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge-3.2% lo nyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima?
Into engingayitsho ukuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka owodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo 3% or 5% akwanelanga, ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika. Kuzadingeka ukuthi ukukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze ureverse okwenzakalayo iminyaka yonke le edlulileyo.
Umnumzana efidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Ngenxa yodubo lwentshintshi, eminye imijova isiqalile ukupha abantu iziwiji lamazephe njengentshintshi osokudale ukuthi abanye bakhonone besithi baphiwa impahla abangayidingiyo futhi bengenelisi ukuyisebenzisa ukugada imijova. Abanye sebecina behamba bebabili ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali bahle babhadale bebabili kudola elilodwa. Kungalesi sizathu abathwala uZulu oya emzini wekuwatsana esuka enzikini yedolobho leHarare sebesungule uhlelo lwamakhuphoni abawapha uZulu njengentshintshi. Amakhuphoni lawa umuntu uyenelisa ukuwasebenzisa ukugada imijova eyaye kuwazana kuphela okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Yahlupha kakhulu ngoba angikwazi ukuthi ibhenki yeZimbabwe yakulungisa njani ukuthi bathi bona baletha imali entsha ingakabi khona. Ngoba njengokwazi kwethu amaZimbabwe amaningi angezi ukuthi imali yantshintsha, bayesaba ukusala le mali eningi. abantu bahlupheka kakhulu ekugadeni amakhombi lapho ngoba kwesinye isikhathi kuyakhona ikakhulu laba ababhadala imali engaphansi kwedola ama-50 cents kabafuni amabhondi ekhombini.
Njengoba bengafuni amabhondi la benza njani nxa sebetshintsha abantu abayabe bebhadale idola kodwa uhambo lwabo lungele 50 cents?
Iplani asebenza ngoba kunamaplani amaningi. Kuqala iplani bathi bona dollar for two uke ngawula uyagadiswa lo muntu ongamaziyo libe sethiwa khona lizaboni ukuthi lizakwenza njani. Sebetshiyela uduko kumaphasenja kunokuthi bona bacede uduko lwankhona. Ungazi ubambi ungene ekhombini ule ulamabhondi i-50 cents yakhona le kwesinye isikhathi bayayala ngoba okwakhathesi i-50 cents bathi yi-5,000 bhondi emakhombini abaningi bankhona. So ungampha i-5,000 uyayala thi bambanani lingi-2 libe selibona ukuthi linganikana lina uduko lube selihlala kumaphasenja ole ulostrange umuntu ongamaziyo ohlanganelayo ekhombini.
Sizwa kuthiwa kulabanye asebephiwa impahla kumbe amakhophoni, kukhona yini lokho?
Angikwazi ukuthi ngowindi kumbe kuvela kubanikazi bamakhombi. Uyabe uhambe ethwele into ezinjengabogrosara bezitena nxa engena ungagada umnike idola yena besekunika amazebi lokunye athi kuyanelisana ne-50 cents yakho. Kodwa iqiniso elikhona ikuthi amaphasenja yiwo ababanjelwayo yiwo agcine beluza at the end of the day.
Pho nxa ungabuya namazebhe lawo oyabe uwaphiwe eyi-change usufuna ukubhadala ikhombi bayawathatha bona na?
Hayi, kabathathi noma kutshanisana kuwe bathi njani ungagadi nesi ikhombi phela bakutshela ukuthi hayi mina izebhi ngiyayithini ngifuna imali.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare, iHarare Residence Trust. Ubexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi iningi lezizalwane zakwele South Africa selamukele inyathelo likahulumende elokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe ezakwenza kube nzima ukuphephela ukusebenza lokuba isizalwane sakwele South Africa ebantwini bokuza. Kubika uThuso Khumalo.
Emazwini awethulele isizwe esePretoria lamhlanje, uMtsoaledi uthe iningi lezizalwane zakwele South Africa lemukele ngezandla zombili inguquko uhulumende afuna ukuyenza umithetho yokungena lokuphuma kwabantu kwele South Africa. UMtsoaledi uthi isiqoqela senguquko yale mthetho esiyemukelwe lidale labaphathintambo yikuthi le South Africa liphume ekubeni ingxenye yomthetho we-United Nations ovikela isiphepheli lezihambi emazweni bese lingena kutsha selisemukela lesi sivumelwano likhetha elikwenelisayo lelingakufuniyo.
The Department of Home Affairs carefully and duly considered all the oral and written submissions.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luhluze konke ukuphawulwa komphakathi ngale mthetho lwathola ukuthi iyamukelwa. Idale labaphathintambo lalo seliyamukele, sekulinde nje ukuthi lezi zinqumo ziye kwethulwa ePalamende zilungela ukuba umthetho.
Eminye imithetho esilungiselelwa kwethulwa eSouth Africa igoqela ukuthi labo abazophephela kwele South Africa kuzafuze babe bengadlulanga kwamanye amazwe lapho abangaphephela khona. Kuzaba le mithetho njalo ezakwenza ube nzima ukuthi umuntu wokuza abe isizalwane sakwele South Africa. Kuzaba lo mthetho njalo obamba ngamandla abaqatshi ukuthi bengadlulisi inani elithile labantu bokuza abaqatshiweyo. Kuzaba njalo leminye imisebenzi eyenziwa izizalwane zakwele South Africa kuphela okungavunyelwa abakwamanye amazwe ukuthi bayenze. Kulo mthetho njalo zabamba ngamandla bonke abakwamanye amazwe abavule izitodlwana zokudla emalokishini ukuthi babhalise ukuze labo abangalancwadi zokuba kwele South Africa bengavunyelwa ukuqhubeka. Umnumzana Mtsoaledi uthi kungekudala bazafaka isicelo sokuthi iPhalamende yakhe umthetho ngakho konke osekuvunyelwene. uti lokhu okwenziwa iSouth Africa akusibandlululo kodwa isebenzisa ilungelo layo okuyinto enziwa ngamanye amazwe amanenge. Uthi iSouth Africa ithwele amagapha avuzayo ngobuningi bezalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ngokungekho emthethweni, ngakho limthetho emitsha iza kulungisa konke lokho. Izizalwane zeZimbabwe okuyizwe eziningi kwele-South Africa sezethule imibono ehlukeneyo ngale mithetho emitsha esendleleni. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mqasiseli Gwaza uthi kusobala ukuthi iningi lale imithetho iqondiswe kuzizalwane zeZimbabwe.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho le izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu. Ukuthi ngokusho kukaMtswaletu uthi iZimbabwe ngathi ayibi kulolo luhlu olungaba ilizwe eliyingozi. Kodwa thina sizizalwane seZimbabwe siyazi ukuthi eZimbabwe akuhlaleki njalo kunzima ukuthi uchazele umuntu yebo akunampi njengaleyo esiyibona ko-Afghanistan, ko-Somalia no-Sudan.
Ingcitshi yezemithetho uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusazothatha isikhathi ukuthi le mithetho isebenze.
Naleyo bill uma iye parliament ungathola ukuthi ayikwazi ukuphumelela indlule nje kuba yibill ngoba kungaba namabandla aphikisayo angeke avumelane njalo ohambisane nakho lokho.
Izibalo zikhombisa ukuthi izalwane zeZimbabwe yizo ezinenge ebantwini bokuza abase South Africa. Iningi labo lisebenza endaweni zokudlela ezabalindi kanye lezokwakha okuyinto engathokozisi abanengi kwela South Africa. Ugatsha lendaba zasekhaya luthi ngomnyaka luphindisele emuva izizalwane zakwamanye amazwe ezifika izinkulungwane ezingamashumi amabili kanti ke iningi lalabo ngabadabuka eZimbabwe. Yimelisulo 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko olwePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe iPotras luthi iZimbabwe kumele iqhube inhlelo zokupha abantu ulwazi ngokuvikeleka kwabantwana ngesikhathi befinyelela ulwazi ngendlela engelamkhawulo enkundleni zokuxhumana ku-internet. Kugwalo olusanda kwethulwa uhlangothi lolu luthe kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bathole ulwazi ku-internet ngendimi zabo ukuze baluzwisise kalula. Ugwalo lolu luveza okuphume kucwaningo lokuvikeleka kwabantwana ku-internet oluqhutshwe yiPotras ibambisane le-Research Council of Zimbabwe. Uphenyo lolu lukhuthaze njalo ukuthi ukwengezwa kwenani labantwana ikakhulu abasemaphandleni abafinyelela i-internet kuqakathekiswe njalo ababalisi labazali abakulezi ndawo labo baphiwe ulwazi ngokusebenza kwenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhulumende esebenza lohlangothi lolu useqhube inhlelo ezimbalwa ezokutholisa izifundi zemaphandleni i-internet, kodwa izifundi eziningi zilokhu zingakalitholi leli thuba. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Munyaradzi Masiwa olwela amalungelo ababalisi ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya, njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila i-internet, but nxa sikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-project ayenziwa ngabantwana, okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kwenziwa e-internet.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo sibili liqiniso lelo kulomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya abana abana access to internet njalo bangena emadrobheni umbe kanye ngenyanga so vele into se internet bahle bakhoswa ngazo nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni sibona njalo ukuthi bayasuza bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba lelo
njengoba lisithi ababalisi abawatholi amathuba okuthi bathole internet yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukise ababalisi laba ukwenzela ukuthi ngesikhathi abantwana bethola labo ithuba le-internet ababalisi ebenelise ukubaphathisa
esikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le-wholesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet bebe empowered ngendaba ze-internet xa singakhangela ababalisi nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo so nxa abazali bengela ama-skills lawa ukuthi bekhwanise ukungena kwi-intanethi bengela i-intanethi yakhona ezindlini kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni
umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ sikhangele ezivela eMelika solusedale leSenate udaba lwesicelo sebandla lamaRepublicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya amiswe umsebenzi okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi ama-Republicans ethesa uMayorkas icala lokuyekela abokuza bengena santando emingceleni yeMelika abebandla elibusayo elama-Democrats abayibo abaphethe idale le-Senate basadingisisa indlela yokuphatha ngayo lolu daba okhokhela leli bandla kuleli dale uSenator Chuck Schumer uthi bazaluphatha ngemfanelo uMayorkas ngowesibili owakhethwa ngumongameli kumbali yedale le-Congress ukuthi athonisiswe ngecala esehofisini sekuleminyaka elikhulu elamashumi amahlanu 150 years selokhu kwenzakala okufanayo uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eMelika njalo olandela ezombusazwe zaleli lizwe
simbona ethwaliswe qatha ngama-Republican amethesa icala lokuthi bathi akayenzi kahle umsebenzi wakhe okuprotekta i-border ukupreventa abantu abakhrosayo besiza kuleli esingathi ngama-immigrants kodwa udaba lwakhona ma ulukhangelisisa kahle ama-Republican athi lo muntu kumele a-impeachwe ngisho ukuthi ngezinye indlela axotshwe umsebenzi ngalololu daba kodwa ama-Democrats amaningi athi wona udaba lolu alufiki izinga lamacala akhangelwa yi-United States Constitution ukuthi angathi ngamacala okumele a-impeachwe ama-Democrats athi wona ama-Republicans azama ukusebenzisa i-impeachment kaMayorkas ukwenzela ukuthi baqhubeke nge-debate yabo e-border ngoba I think ludaba olukhulu kakhulu for ukhetho lolu oluzayo ngo-November indaba ye-border leyo ukuthi bathi bona ama-democracy avumela ama-immigrants ukuthi angene kalula elizweni leli and bona babona indaba lona lolu kulicala elikhulu kakhulu
ngathi-ke kujoni ukuthi umayokas atholiswe nzima kangaka kambe kulomsobho yini kumbe lapha sibona nje abantu abayenze zokupolitika nje
kusobala ukuthi ipolitiki le eyenziwa ngama Republicans ngoba siyazi ukuthi iSenate iyaphuma iyabhala ibill abavumelana nayo layo esingathi bipartisan bill immigration eyaphuma kuSenate bevumelene phakathi kwama Republicans lama Democrats ukuthi ibill le iya addressa ama concerns akhona nge border security kodwa ibill le ifike yabulawa ngama Republicans kulower house.
Umnumzana Dan Moyo udabuka eZimbabwe njalo uhlala eMelika ulandela izombusazwe zeMelika. Kuhlandla lenu linabalaleli lamhlanje njengoba kusasa nje kulikhefu likazibuse sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga.
Kule zinto zethu ezingakahambi kuhle okwamampela ngoba sithethe ukuzivusa okwepolitiki kodwa besingakabambisisi ukuzivusa okomkonobi okuyikho mhlawumbe okuzwisa abantu abaningi ubuhlungu ukuthi hhayi asikazivusi ngenxa yakho lokuthi bona babebona ukuthi hhayi umkonobi asikabi lawo asikawubambisisi kuhle kodwa kuyinto umeke ngabe sloku sikusebenza sikusebenza nsuku zonke kuze kusilungele lathi uzivuse solanga lezalo phela ilanga lomuntu wonke ngoba abalwa abanye bangona babengasebenzi kuphela abanye babengambele nje belesifiso sokubana bakhulule iZimbabwe esandleni sokugqila.
Ingabe kule nto eyabambekayo kumbe engabambeka ngabe akulazalwane zaseZimbabwe ezisemazweni amanye singabona amanye amazwe sikompeya ngelizwe laseZimbabwe thina sinothile sinothile kakhulu ngikho ekhaya kodwa ngiyazizwa indlela zokuthi kule ama-minerals asuka ekhaya amangalisayo kakhulu asidolopha amanye amazwe especially lapha engikhona manje kulabanye abantu esisebenzisana labo abathi uyabona le nto engiyiphetheyo ibuya kwelinye ilizwe okuthiwa yiZimbabwe ngimangale ngingatsho ukuthi kanti mina ngibuya khona khathesi uma sikhuluma ekhamativity in mind ma ungacabangisisa if you remember that name yavalwa kodwa kuyi one of the lucrative mines in Southern Africa yavalwa nje igovernment ayila nto yayenza manje sivuliwe iphethwe ngamanye amazwe baze bathola enye iminerals from itin mine baze bathola ne-lithium but that region is not even benefiting, not talking about iZimbabwe yonke.
Asikho emazweni abanye abantu ngokuthanda ngokuthi sifuna ukungabi elizweni lethu but kungendaba yesimo sezanu asoze sisifihle leso and kubuhlungu ukuthi manje sizela abantwana abantwana bethu mina like abama abantwana sebeze benama ID wase South Africa ukuthi vele into yeZimbabwe le abasayingeni kungenxa yento yezana lapho sathatha khona ngo 1980 iZimbabwe was very top compared to all the Southern African countries that surrounded Tinala. But Katesi sinhlekisa, we are nothing. And still people abafuna kwehla ezikhundleni, bafuna ukufela khona.
Kusigaba sabalaleli lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga. Likhumbule izihlobo ezithandekayo ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje kulolu hlelo sixoxa ngelanga lakusasa ilanga likazibuse. Lapho ilizwe leZimbabwe lifikisa khona iminyaka engamashumi amane lane 44 years likhululekile. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. osibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Unomzana John Moshabano, namuhla ucela osomabhizibusi bakobulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha eyamaziki. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.